manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chivabvu 2019 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaita musangano nemadzishe kumaNicaland vachiziya nyaya yekuti vamwe vanhu vakawirwa nedambudziko recyclone Idai vatamiswe. Banga reStandard Chartered rave kumisa vamwe vashandi basa sezvo rave kuvhara mamwe mapazi muZimbabwe richienda kuChina nedzimwe nyika dzekuAsia. Nigerian Football Federation inoti ichatamba mitambo yekuedzana Simba neZimbabwe neSenegal mugadzirire makwikwi Africa Nations Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaita musangano nemadzishe ekumaNicaland vachizeya nezveurongwa hwehurumende hwekuti vataure navo nenyaya yekuti vamwe vanhu vakawirwa nedambudziko recyclone Idai vatamiswe. Makurukota ehurumende akawanda apindawo mumusangano uyu kusanganisira gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo. Vamwe vanhu vari kutaura neStudio 7 vanoti vari kutyira kuti vakazosiya misha yavo vanenge vosiya marinda yehama dzavo uye kurasikirwa neraramo sezvo vachirarama nekutengesa michero yakaita semabhanana inorimwa munzvimbo iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vamoyo.
Iko zvino tine zvinhu zviviri zviri kuinda mberi same time. Kune mageophysicists namageologists neveenvironment vari kuita analyze kuchimanimani especially kuti kwakamira sei, topography yacho yakamira sei, depth yevhu racho yakamira sei, kana kukaita rimwe dutu kana mapfachamu kuri likely kuti kunge kuchiita zvakaitika izvi ndokupi. So ivavo they have given a preliminary report yavo yokuratidza kuti vanofungidzira kuti pakashata ndokupi. Fortunately or unfortunately, kwese kwakugere vanhu kungangu kukopa kumachongwe kuya kupikoko nedzimwe nzvimbo kunoratidza preliminarily kuti ikoko hakuna kumira zvakanaka. Saka vephysical planning vari kuenda vachinoongororavo kuti tonoplana kupi kana vanhu vachizovakidzwa vanovakidzwa kupi vaongororavo. Toda kuti map dzeve physical planning navava vanoongorora vane in-depth analysis environment kana vazosangana ndopatichazobuda nokuti tingatamisa vanhu tikavaisa pokuti kana kuita pokuti.
Hurumende iri kutaurawo here nevanhu vari munharaunda idzi vangangotamiswa vachiendeswa kune dzimwe nzvimbo?
Nhasi president vanga vachitaura namadzimambo kuti aiwa taangozomanya tikaenda kuchimanimani tisina kutaura namadzimambo. Kani nhasi vazowana mukana wokutaura namadzimambo kuti munofungei nenyaya yokuti kunzvimbo kwenyu kwava nengozi, ivo vakati madzimambo vakatenderana nesu kuti no, kana kuchitamisiwa vanhu zvingadobetsera kuti vamwe vanogara pane pasingazoiti njodzi yakati wirai. Ndo zviri kuita mberi iko zvino. Chechina nderekuti kana tazviwana tazoongorora manje toenda kunotaura navanhu kuti tachifunga kuti eno imwi manogara papa pakanaka imwe inongotibetsera kuti rural planning yedu tikaibudisa zvakanaka kuchimanimani tinogona kunida tiona nzvimbo dzakawanda tichiita kuti vanhu vagare zvakanaka asi vachiramba vane livelihood yavo yekunorima kana vanonorima kunzvimbo dzavanga vagara vachirima.
Asika pane rimwe dambudziko apa honorable rekuti vamwe vanenge vakuti aiwa hatingasiye marinda ehama dzedu dzakashaya panenge pachigadziriswa sei?
Marinda mamwe vakati asiya nokuda kwamwari. Pakaita mafachamu mamwe marinda akaitwa washed away, mamwe akafusibwa namazitomba amakaona ayaya. Saka izvi zvadogadzirika nokuda kwamwari. Ndofunga chidzidzo chakaitika muchimanimani chinongotaura chega. Saka hatisi kutaura kuti tipanishe vanhu, tiri kutaura kuti aiwa iyo ndiyo njodzi inowira vanhu kana tikaramba tigere nemagariro edu. Kana pakamborohwa seizoziya zvobvira kuti ivhu rakaita loosen up, matombo akadengenyeka. If another cyclone ikaitika zvinenge zvava wese. Izvo ndiyo chidzidzo chiripo.
Imwe nyayawo inosimbonetsa honorable inyaya yemuripo, vanhu vachizoti ko hurumende inokwanisa here kuzotipa mari dzekuti titange kuvaka mimwe misha?
Aiwa, haisi miripo. Hurumende inenge ichida kubetsera vanhu, inenge ichida kubetsera mhuri. Haungazoti kana uchida kubetserwa kubviswa panjodzi woti ndinoda muripo. Hausi muripo kuti ubatsidze. Iwe ndiwe ungatoripa hurumende kuti aiwa hurumende uyai mundibatsirewo ndibve pandiri. Hausi muripo.
Gurukota rinoona nezvematunhu waJulai Moyo vari parunhare muHarare. Banga reStandard Chartered Bank rinoti riri kuzogumura vamwe vashandi sezvo rave kuendesa mamwe mapazi aro kuChina, India neMalaysia. Vanhu makumi maviri vakatomiswa basa pavashandi mazana matatu nemakumi masere nemana vari muZimbabwe. Banga iri rakatonyorera vashandi varo chiziviso richitaura nezvenyaya iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa.
Tatogara tichinetsana naro nokuti ratova nebhagoro rakapera richiendesa vanhu kumba, riri kuendesa inbechi, rechitiro rakutora mabasa etinofunga kuti iwo ndo mabasa akatinakira munyika, AIT kunana Nairobi nedzimwe nzvimbo yavari kuti hubi. Saka zviri kureva izvo kuti bhengi raakusara ringori shell, mabasa mazhinji oenda kunze. Saka upfumi hwenyika ino unenge waakusumudzira dzimwe nyika. Isusu munomu tichitambudzika neekonomi yedu. Saka tiri kutsutsumwa zvakanyanya pamusoro pechinhu ichocho.
Imi sesangano riri kumirirawo vashandi, manga maudzwawo here nezvekuti vanhu havachapiwa mari dzekuenda pamudyandigere here kana kuti zviri kufamba sei?
Zviri kutosiririsa nekuti hurumende ndozvimwe zvinhu zvaisingaongorori zvekuti upfumi hwenyika hukasiyiwa kune vemabhizimusi bedzi, pakaitwa zvemapolisi zenyika anongotarisa mabhizimusi chete nemamwe mabhizimusi asiri emuno ekunze atinoti mamultinational enterprises, tinokanganisika chaizvo paupfumi hwenyika nokuti hurumende yakaisa yainoti minimum retrenchment package ye2 weeks chete pagore rimwe nerimwe raunenge washanda. Saka Standard Bank ine mari kwazvo uye haisi kudzinga vanhu mabasa nekuti business harisi kufamba zvakanaka. Riri kudzinga vanhu mabasa nekuti rikuda kuita maprofits akanyanya, asi iri kupa vashandi vavo 2 weeks chete pagore ravashanda. Dzimwe nhambwe vatomboitiwawo zvakanaka vapiwa mwedzi umwe chete wemaRTGS nemabhondiwa yaya. Saka vashandi vari kupiwa kamudyandigere wavo hauna kumira zvakanaka, vakupiwa mari shomanana kwazvo nebhengi richaita mari zhinji nokudzingwa kumabasa iwayo, asi hurumendewo haina chairi kuita.
Kunze kwebhanga iri kune mamwewo makambani ari kuvhara here vamutasa, zviri kufamba sei?
Kunze kwe bengi risiri kudzinga vanhu mabasa nekuti riri kuomerwa asi riri kutoita mari. Kune makambani ari kuvhara ari kuomerwa. Ndinoona kuti kumasectors mazhinji, masector ese zvavo, kune makambani mamwe ari kuremerwa. Kune vashandi vazhinji vaenda nguva refu vasina kutambira, vasingapiwi mari dzavo dzakakwana, makambani achiremerwa. Koitawo makambani mamwe akaita semamaini ana metal on gold vari kutambudzika mamaini awese varikuda kumavhara. Asi zvimwe zvacho tinenge tichiona futi kuti chitsotsi chevanhu vanenge vachida kusabhadhara vashandi mari dzakakwana, uyezve vanenge vaine dzimwe nhambwe dzezvikwereti zvavanenge vachida kugadzirisa gadzirisa. Saka nyika paizvino upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka. Makambani mazhinji nenyaya dzema2% akaiswa naMutulinyuwe, nenyaya futi dzeexchange rate yakaitwa nemonetary policy authorities, makambani mazhinji wo ari kutsutsumwa achiti zvinhu hazvisina kumira zvakanaka. Asi kuomerwa kwemakambani kuri nane pane kuomerwa kwevashandi neruzhinji rweZimbabwe, nokuti zvatiri kutaura kudai vazhinji vari kutoshaya chikafu. Vanhu vari kurara nenzara asi baba vachienda kubasa, mai vachienda kubasa.
Mutungamiri wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaPeter Mutasa vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Studio 7 iri kuenderera mberi ichikurukura nezvezuva revatori venhau kana kuti World Press Freedom Day. Mhemberero huru dziri kuitirwa kuAddis Ababa kuEthiopia, uye urongwa uhu hwakatanga nezuro. Asi mangwana ndiro zuva chairo rakatarwa neUnited Nations kuti vatori venhau vaungane vachiricherechedza. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganyawe weStudio 7 abata vaChris Chinaka, mutori wenhau akamboshanda neReuters, ava vekushanda nekambani yeZoomfacts iyo inoongorora nhau dzinenge dziri padande mutande kuona kuti ndedzechokwadi here, vachishanda vari pasi pesangano reRevolutionary Media Council.
Iri dambudziko rawira nyika dzose pasi rino. Muno muZimbabwe tiri kuriona rakawandawo chaizvo, kuti mashoko ari kuburitswa nevanhu pazvimatetsetetse maplatform akawanda atava kushandisa pakufambisa nokuwana mashoko. Mamwe acho anenge asiri pachokwadi, asi mamwe acho ari mashoko anenge akakosha chaizvo, zvokuti mashoko iwayo haafaniri kunge achifamba asina kupepetwa zvakanaka achiratidza kuti ichokwadi.
Sangano renyu imimi rinoshanda basa ripi panyaya idzodzi dzekuti veruzhinji vaone nhau dzemuchokwadi?
Rinoshanda nemamwe mapato anotora nhau. Pakuti tinoshanda tese tichiyeuchidzana kuti pakutorwa kwenhau tinofanira kunge tichishambadza nhau chete nemashoko etinenge tichikwanisa kuvapupurira kuti ndewo yechokwadi, ndewo kekutanga. Saka tinoshanda nevatori venhau kutsinira kuti mashoko anonge achibuda kuvanhu, news neinformation, zvinge zviri zvechokwadi. Zvinenge zvisiri zvechokwadi tinoshandazve nevanovaburitsa kuti zvigadziriswe, zvitaurwe kunzi mashoko haana kubuda zvakanaka, anofanira kunge akamira zvakadai.
Veruzhinji vangazive sei kuti mashoko avari kuverenga haasi echokwadi, tichiona kuti manyorerwo anoita dzimwe nhau dzatinoona dziri panyanya padande mutande anenge achiratidza kunge akatonyorwa neavo vakaita mabasa ekutora nhau?
Ndo dambudziko ratawana rakanyanyisa iroro, nokuti vanhu vari kushambadza mashoko anenge asiri pachokwadi vanotora hanzu, kana tingati masimbos evanotora nhau chaivo chaivo, vapfekedza pamashoko iwayo. Saka chetinokurudzira pavanhu kuti mungaona sei kuti idzi fake news ndedzekuti mazuva ano mashoko ukangoona unodauta kuti mashoko aya anaomera zvakanaka, tinokurudzira kuti vese vanopepeta manhau vange vane matanho ekuti vanhu vanokwanisa kubvunza kuti nyaya yetiri kuona ndeichokwadi here, iri kutaurwa muzita renyu ndochekutanga. Tozoitazve tiri kufamba muzvikoro nemuvanhu tichitaura kuti nhau dzinenge dziri feki kana misinformation kana propaganda mungaiona sei uye mungaigadzirisa sei, tichishandisa mabato atori mutorwa kwenhau.
Ivo mukoma vanonzi mukoma Chris Chinaka vakapinda sei mukupepeta nhau?
Ndakapinda munyaya dzekutora nhau, ngati vanhu pachirungu vanoti by accident. Ndaida kuita fata, ndikazo ngetsamirira kutarisa izvozvo, ndikapedzisira ndaenda kuorganization yevatori venhau vaishanda pamabasa epasi pechurch kumambo press, vaipublisha newspaper kana magazini zikanwa kunzi Moto. Ndokwandakatangira ikoko. Ndane makore makumi mana 40 years ndiri munhau. Ndabva ikoko ndakashandira masangano akati wandei asingangotaura maviri, rimwe racho rinonzi Ziana. Ndikazobva ikoko ndakuenda kunonzi kuReuters International News Agency, ndokwandakashanda kwemakore makumi maviri nemashanu 25 years.
VaChristina Kamtoro wenhau akamboshanda neReuters avo vave kushanda nekambani yeZimfact vanga vari parunare muHarare naMavelas Mhlanganya weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abatawo mukuru weMedia Monitors Zimbabwe muzvare Patience Zirima kuti tinzwe zvavari kuronga mangwana.
Hatina maitiriti zvakasiyana-siyana tiri kuita. Isusu seMedia Monitors tinenge tiri kumutown kuna pajoina tichitaura nevanhu vakasiyana-siyana, tichitaura nezveWorld Press Freedom Day. Zvatichaita tinenge tichikuitawo macommemorations ekuti tinenge tine photo booth iripo yekuti vanhu vanouya vachitorwa mufananidzo yavo nemamesages akasiyana-siyana, but tichida kungoedza kuti vanhu vazive nezvezuva iri. Pane mamwewo maactivities ari kuitwa nevakasiyana-siyana, mapartners edu vanenge vachitawo mameetings nemaworkshops avari kuita. Misa iri kuitawo maconference yayo Media Center.
Tichitarisa dingindira regore rino rakanangana nekutarisa nhau dziri kuburitswa pachityirwa kuti dzimwe nguva panomboburitswa nyaya dzemanyepo. Imiwo sevanhu vanoongorora zvinobuda munhau, mungati muri kufara here nezviri kuburitswa nevatori venhau muZimbabwe?
Mazano izveshuwa nyaya dzemanyepo nezvakasiyana siyana zvakadaro dziri kuwanda mumapepanhau edu. Tenge chonoti kuwanda kwenyaya dziri kubuda pasocial media, paintaneti, munhu wese anokwanisa kungonyora achitaura zvangopindwa mufungwa make. Saka zvinenge zvichireva kuti nyayawo dzekudzemanyepo dzinenge dzichiendawo dzichiwanda. Vatori venhau vanenge vachibatikanawo munyaya idzi, nokuti vanotorawo nyaya paintaneti, vakangonawo nyaya yabuda kana akatumirwawo meseji paWhatsApp, anobva atorawo nyaya iyi achitofunga kuti ndeyechokwadi asi iyo isiri yechokwadi. Saka patinenge tichitaisawo paWorld Press Freedom Day, tichitaisawo kuti vatori venhau vange vachikwanisawo kutarisawo nyaya dzavanotumirwa vachiona kuti nyaya idzi dzechokwadi here, zvandiri kunyora ndezvechokwadi here. Uye vateereri nevanoverengawo mapepanhau tichikurudzira kuti vakwanise kutanga kuongororawo kuti nyaya yandiri kuona iyi ndeyechokwadi here, kuti vasaudzwawo zvinhu zvinenge zviri zvemanyepo.
Mukuru weMedia Monitors Zimbabwe muzvare Patience Zirima vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeVenezuela vaNicolas Maduro vanoti vachiri pachigaro kunyange hazvo mutungamiri webato rinopikisa vaJuan Guaido vange vaedza kupidigura hurumende yavo ndokukundikana. Vachitaura panhepfenyuro yenyika yavo, vaMaduro vakati vachatorera pfuti vose vainge vapandukira nyika. Zviuru nezviuru zvevanhu zviri kuratidzira munyika iyi kutanga nemusi wechipiri zvichitemana nematombo nemapurisa nekukandirwa utsi hunokachidza. Vanhu vaviri vafa mukuratidzira uku uye mauto mazhinji achiri kutsigira vaMaduro. kurwisana kunotyisa kuri kuenderera mberi muLibya pakati pemauto ehurumende neakaipandukira ari kutungamirwa navaKhalifa Haftar. Kunyange mauto ava Haftar apinda muguta guru renyika iyi reTripoli achida kupidigura hurumende ari kurwiswa zvakasimba nemauto ari kuzviti Government of National Accord. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vasangana nemadzishe gumi nematatu ekuChimanimani neChipinge kuti vaonesane nezvekukosha kwekuti mhuri dzine misha yakaparadzwa necycloni idai dziendeswe kunzvimbo dzinofungidzirwa kuti hadzina kunyanya kutarisana nematambudziko. Bepanhau reHerald rinoti hurumende yakatowana nzvimbo yekuendesa vanhu ava kunyange hazvo risina kutaura kuti vachaendeswa kudunhu ripi. Kunyange hazvo urongwa hwekutamisa vanhu huri kunzi hausi hwekumanikidzwa, vamwe vanoti havasi kuzotambira kurudziro yekuti vasiye misha yavo nezvikonzero zvakasiyana-siyana. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu pamwe nevechidiki vebato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi. Tatanga nekubvunza vamugwadi kuti vanoti kudii nedanho rehurumende iri.
Tinoritambira riri donzo rakanangana nemisha neinfrastructure nezvinhu zvose zvekushandisa zvatingati zvinhu zvinoita kuti vanhu vararame vave nepunduso zvakaparadziwa. Muchatondera kuti hakasi kwokutanga purezidendi vakambotoenda ikoko vakasiya vavataurira vanhu kuti aiwa nhau iripo kana zvinhu zvichinge zvadai ndoyokuti tochiongorora sehurumende pamwe chete nemi tichitsanangurirana kuti zvichaita here uye zvine kodzero here kuti murambe makagara kunzvimbo iri kuno yatinoti muchirungu yaprone kumacyclones nekuda kwemvura dzinonaya nayekoko. Saka nokudaro zvakakodzera kuti vanhu vekuChimanimani nevekuChipinge vabatsirwe kuti vatsvakirwe minda nekwekunogara kutsva vabve kunzvimbo idzodzo dzinowanika mumatambudziko emadutu ane ukasha hwakudaro.
Tinzwewo kuna vamaguhu, munoti vamaguhu?
Kanaka hurumende ndo zvainofanira kugara ichiita. Kana paita dambudziko vanofanira kuti vagadzirire kuti rikadzoka zvedambudziko iroro risaparadze especially upenyu hwevanhu, nekuti upenyu hahudyorerwi. Saka zvandinofunga zvinofanira kuti zviitwe ndezvekuongorora nzvimbo kuti dzakakanganisika zvakadii. Kune dzimwe nzvimbo dzazara matombo ekuti chero kuti pavakwe hapachaiti kuti vanhu vavake vachirarama upenyu hwakanaka panzvimbo dzakadaro. Ivavo ndo vanofanira kuti vabviswe vanhu ivavo, vatsvagirwe minda yakanaka kuChimanimani ikoko, nekuti vanhu vanenge vaine kubatikana kwavanenge vainako nenzvimbo yatingati attachment nenzvimbo yavo. Saka vanofanira kuti vaitwe resettle muChimanimani imomo. Asi dambudziko hombe riripo nderekuti purezidendi wedu vaMnangagwa vaita mbiri yekunzi munhu anotaura zvinhu zvaasingaiti. Saka tida kuonawo vanhu vakadhemejerwa misha yavo vachiri mudzimba imomo, vachivakirwawo dzimba dziri durable dzekuti kana pakauya futi dutu mupengo misha iyoyo haiparari. Saka vazvisetterawo standardi kutaura kwavaita ikoko. Saka nesuwo takamirira kuda kuonawo zvichek naPresidendi mushure mashoko iwawo, tichaudzawo vanhu nepasi rese kuti huyai muone zvaitwa naPresidendi wedu kana vavaka dzimba idzodzo. Taona vanhu vaakupinda misha yakanaka yakavakwa zvakanaka yekuti kana pakaita dutu unoziva kuti vanhu vekuChimanimani havasi kuzoyeredzwa nemvura sezvakaitika izvi.
Vamugwadi, manzwa zvekutaurwawo navamaguhu izvo.
Dzimba dzingava dzangavakwa dzakanaka kana kuti dzinogarika kana richitaura nenhau yepanhamo, hatishori chauya nemono kuti tinoda dzimba dzakanaka, tinoda ma-10 bedroom house, tinoda dzimba dzine magesi, tinoda topiwa mombe tichidi aiwa, hatitarisi izvozvo. Kana totarisa nhau yedambudziko, tinenge takutarisa kuti tingabatsira sei vanhu vakaurwa nedambudziko tichirangarira kuti tichiri mudambudziko. Kana ukaonawo mutungamiri wenyika oti inini handina kugadzikana ndiri kusethouse kana kuti ndiri kuHarare, vanhu vangu munyika mangu vaisina dambudziko seri kuChimanimani ropo kugara ndekudi, ngativapai paminda yatakatora nekuti akatora zvishwa minda kuvarungu tichiita kuvatema. Havasi vose vakawana, uye zvakare havasi vose, haisi yose minda iri kushandiswa. Saka ikoko kungafanira kuti kugare vanhu zvekuti havo vamaguhu vanoti vaMnangagwa vanoriepa mashoko avo epfungwa dzavo hatingavapi ndomaonero avo. Asi chinozikanwa neruzhinji rweZimbabwe ndechekuti vaMnangagwa vari kuzama nepavanogona napo nezvishoma zvavainazvo, tichisanganisirazve kuti nyika ino ine zvirango zveupfumi, ine matambudziko airi kuona yakasanganika nawo. Asi ndokuda kwematambudziko ivavaripo vari kuti hatidzokeri shure kusvika vanhu vedu vawana ugaro hwakanaka. Saka apa ndinozama kuti hatidi kuisa zvamatongerwo enyika.
Ndingapindurawo here ipapo?
Chero urumende kati ya seta apati mari ye kubatisira kuwaka kuchimani mani. Munozoona kuti in the end, misha icha wakwa ininge ya misha ya nivezani PF. In the end, mchaona kuti zvinhu zvekuwakisa, zvinenge zvichibiwa, zvichibviswa kuchimani mani ikoko, zvichienda kune dzimwe nzvimbo dzisina kubatwa ne cyclone kuti mupengo iroro. Saka. Pakasagadziriswa nyaya yehuori muZimbabwe. Dambudziko randinaro rekuti pane vanhu vari kutoona project ipapo yekuba vachinovaka mabhizinisi, vachinovaka dzimba dzavo, vanhu vekuchimani mani vachiramba vachigara muhozi. Dambudziko randinaro iroro.
Vamugwadi.
Mashoko ari kutaurwa nevamaguru akanaka chaizvo mbavha matotiti nawo muhurumende. Hurumende yakafanana nenhumbu. Inozvara mbavha nemuroi zvose zvinowanikwa muhurumende izvi. Asi zvinenge zvichida kuti vamabhuhu kana vaine wavanenge vachiziva ngatibatanei sevana vemuZimbabwe tibate mbavha idzodzo tose pamwe chete.
Vamaguhu, mashoko enyu ekupedzisira panyaya iyi.
Ini ndinoti vanhu havafaniri kuendeswa kure nechimanimani. Muchimanimani mune mapurazi mazhinji akatorwa nemaofficials ezanu PF. Mapurazi ivavo they are idle. Haana chaari kushanda vari kurima huswa nemiti nekuvhima mbewa. Mapurazi iwawo ndiwo anofanira kuti apiwe vanhu vekuchimani mani vane tsvimbo dzakaafektwa nekuti mupengo reidhai.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare kwamutare nestudio 7. Manzwawo zvakare kubva kune vechidiki vebato rezanu PF vatafadzwa Mugwadi vari parunare muHarare nestudio 7. Munhau dzemitambo. Mutungamiri weNigeria Football Federation vaAmaju Pinnick vanoti vari kuzotamba neZimbabwe neSenegal mumitambo yekuedzana simba vasati vaenda kumakwikwi eAfrica Cup of Nations ari kuitwa kuEgypt. Mutambo weZimbabwe neNigeria uchatambirwa kunhandare yeStephen Keshi musi wa8 Chikumi. Hatina kukwanisa kubata mutungamiri weZifa waFelton Kamambo. Chirongwa chedu cheWomen's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa nyaya yemamiriro eupfumi munyika vakawanda vachichema nekudzura kwezvinhu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ni 15460 kHz pa shortwave mazuwa ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM mufuro kusvika chishanu pa masaisa ya noti 909 AM, 4930-7270 ni 9885 shortwave. Zvongwa yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vaita musangano nemadzishe kuManicaland vachizeya nyaya yekuti vamwe vanhu vakawirwa nedambudziko recycloni idai vatamiswe. Bhanga reStandard Chartered rave kumisa vamwe vashandi basa sezvo rave kuvhara mamwe mapazi muZimbabwe richienda kuChina nedzimwe nyika dzekuAsia. Nigeria Football Federation inoti ichatamba mutambo wekuedzana simba neZimbabwe neSenegal mugadziriro yemakwikwi eAfrica Cup of Nations. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA.